Osioni, ah, Jeno Mara. Exasi, now I know, eh. Anonzinza we, Angomane Jawi. Chimene, Taiwa nyambota mayutwa, kazindi onyumbarira imuchabunzwa, muchaende piko kana motambutswa, samavane musindo amaita kutswa. Taiwa nyambota mayutwa, kazindi onyumbarira imuchabunzwa, muchazotiko kana motambutswa, samavane musindo amaita kutswa. Chena kaura misanzira, lova pano uya chakusimutira, ange achishora achitokutsikisira, ariko umwe chete anokumiririra aiwa. Zokanganisa, chinone chinyosa kanyanisa. Ya, bangazo kukamanisa, kazakunanganisa. Taiwa nyambo tamayu.